This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu Gumiguru 14, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nevenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoshanyira matunhu vachiita misangano vachishora mapato anopikisa pamwe nevaimbo wemutevedzeri vava Mugabe amai Joyce Mujuru.
MDC inotsamwiswa nekusauya kudare kwemakurukota ehurumende aya anonzi anenge ari kumisangano yaamai Grace Mugabe.
Veruzhinji vokurudzira hurumende kuti iburitse pachena ongororo yakaitwa neboka reInformation and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI.
Nengo sere dzesangano revanotengesa mumigwagwa yeHarare idzo dzakasungwa nemusi wemuvhuro dzinonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nhasi vati vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru havazofa vakavigwa pamarinda anovigwa magamba enyika nepamusana pekuti vakapandukira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutorodo wenhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iye.
Vashaura nevatsigiri vebato ravo pachimhanda Secondary School kuRushinga mudunhu reMashonaland Central nhasi, munyori mboka remadzimai reZANU PF reWomen's League uye vari mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vashora amai Mujuru nekuda chigaro chava Mugabe, vachita amai Mujuru avazofi vakavigwa paHeroes Acre nokuti vakazvidza mutungamiriri wenyika.
Nokuti vamwe vanofunga kuti kana ndakaenda kuhondo ndinogona kungosumuka ndichiita zvandinoda, nokuti vanhu vanofanira kundirespekta nokuti ndakarwa hondo. Ndiwe weka here wakarwa hondo? Kune vanhu vakawanda vakarwa hondo, vane gwara, vakapiwa gwara muhondo, nanhasi vachiri kuchengetedza gwara iroro. Zvino chinhu chinonyadzisa chigoti kunzwisa tsitsi, nokuti shuwa tinonyatsoziva kuti iwe wakaenda kuhondo ukanobata futi ukarwa kuine gwara uchiteedzera gwara repo, wouya kunoku zvinhu zvidikidiki wofurirwa nevanhu vari padhuze newe. Kune vamwe vanhu vanokwanisa kushandisa vanhu, ngativatarise ivavo. Kune vanhu vanokwanisa kushandisa vanhu ende wokushandisa ivo ukasaona kuti apa ndashandiswa warasika. Ndo zvakaitika kune mumwe wedu from this province.
Amai Mugabe vati kunze kunotonhora kana munhu achinga asiri muZANU PF.
Vati vakangwara nokuti vanoziva kuti musangano weZANU haubudwe. Ukabuda musangano weZANU PF unoenda kupi? Makambozvitarisa trend yacho? Munhu wega wega akatanga musangano wabuda muZANU PF hapana kwakasvika.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura namai Mujuru kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Amai Mugabe vaenderera mberi vachiti mapato anopikisa haafanirwa kubvumidzwa kupinda mudunhu reMashonaland Central vachiti dunhu iri ndereZANU PF.
Takazvipira isu neWomen's League kuti tichaenda muvanhu. Tiri kuda kuenda muvanhu sekupromisa kwatakaita, nokuti chirwere chine dzimwe pati, chirwere chine dzimwe pati ndechekuti nguva dzemaelections kwasara 3 months kana dzasvika ndopavanotanga kuti kwacha kwacha vakuenda kuvanhu. Vakauya zvino muvadzinge vasambosvike kuno fanga kuno kuma central it's a no go area it's a one party state
amai mugabe varambawo mashoko ari buda mumapepa nhau ekuti ndivo vari kutungamira chipoka chemuzanu pf chiri kudaidzwa kuti g40 kana kuti generation 40 icho chinonzi chakateya kutora masimba kubva kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro zvinonzi muzanu pf mune kusawirirana zvakanyanya panyaya yekuti achatora matomo kubva kuna vamugabe ndiani
FD tuchina twega twega tusina nebasa rese hanzi mai mugabe vazoita faction faction iri kupi kwacho kupi ndiri zanu pf 500%
mudzimai wemutungamiriri wenyika atorawo zvakare mukana uyu kutsoropodza vaimbova mutungamiriri webritain vatony blair pamwe navageorge bush vaimbova mutungamiriri weamerica vachiti vaviri ava vanofanirwa kutongwa nedare reinternational criminal court vamugabe vanowanzotukwa vaamerica nebritain pese pavanowana mukana wekutaura paruzhinji sezvaitwa nemudzimai wavo nhasi zvichakadai amai mugabe vatorawo mukana uyu kutuka vatori venhau vachiti vanonyora manyepo
ungasvikanoudzwa chinhu yemunhu asina kumbokwikana pata pata zvaro pasi navo stooping that low it's nonsense munoziva so majournalists don't stoop that low you are educated people tirana mai venyu munotinyadzisa mhani you think kuti vamwe vanhu outside ekana vachiverenga mapepa iwayo vanonzwa sei Please be constructive. Handina kuramba kucriticizewa. Criticize me where I'm wrong. Pane kunongonyora zvinhu zviri silly man.
Mutori wenhau ane mukurumbira munyika uye vari mupepeti obepa nhau reThe Observer vaBarnabas Tondlana varatidza kusafara nemashoko amai mugabe aya vachiti vatori venhau vanofanirwa kusiiwa vachiita basa ravo vakasununguka.
Maonero angu ndekuti mai mugabe vari kudirecta maattack avo kuzvisiriko ivo vanofanira kuzvitarisa pachavo kuti zvavari kuita hapana chavari kuita here chinoita kuti vanhu vemapepanhau vange vachivatsoropodza kudaro
amai mugabe vasiya vagovera matarakita mbatya shangu makombiyuta pamwe nechikafu kuvagari vekumashonaland central vachiti havana basa nekuti vemapato anopikisa anoti chii panyaya dzekutenga mavhoti vachiti atokwana nguva yekuti bato ravo ritsvage rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2018 ndakamirira studio 7 kurushinga ndini Thomas chiri pasi
zvichakadaro nhengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa remdc nhasi dzashora zvikuru makurukota ehurumende nekutadza kuya kudare iri kuzopindura mibvunzo mushure mekunge makurukota aya aenda kumusangano wemudzimai wemutungamiri wenyika amai grace mugabe uyu mutoreri wenhau ivan chifera anoti panyaya inotevera
musi wechitatu wega wega paramende inoisa parutivi maawa maviri ekuti makurukota apindure mibvunzo kubva kunhengo dzedare iri asi patanga kugara paramende nhasi pange pasina kana gurukota rimwe zvaro uye pange paine vatevedzeri vemakurukota mana chete nhengo dzemdc dzinoti vaprosper mutseyami navanelson chamisa vaudza mutauri wedare iri vajacob mudenda kuti makurukota aya ari kuzvidza dare uye anofanira kurangwa pachishandiswa mitemo yeparamende yestanding rules and orders nebumbiro remutemo mushure mekunge dare rabvumirana kuti rimbomisa chikamu chemubvunzo vakamirira kuti makurukota aya auye mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vabva vapinda mudare uye vamudhenda vavaudza kuti nhengo dzedare iri dzange dzisiri kufara nemaitiro emakurukota asi vamunangagwa vati vange vasingazivi kuti makurukota aya ange aripi uye vati anofanira kutsanangura ega kuti ange ari kupi makurukota mazhinji ange ari kurushinga kumusangano waamai grace mugabe vanoongorora zvematongerwo enyika vafortune gwaze vati zvinosuwisa kuti makurukota ehurumende achakoshesa paramende vati paramende inofanira kutora matano pamusoro pezviri kuitika izvi vagwaze vatiwo zvinosuwisa kuti kurwisana muzanu pf kwave kuvhiringa kushanda kweparamende
kushanda kwehurumende omagovernment operations ese akutoiswa mumashure menyaya dzekurwirana kwezvigaro zviri kuriko muzanu pf zvinova zvekuti mashandiro emakurukota vava kutoita zvekufadza mudzimai wemutungamiri wenyika kuti vaungeneko kuti vange vari pamarali zvekuti basa renyika chairo raakudzorerwa kumashure nekuti vanhu vaakumhanyira zvinoita kuti vaonekwe nemutungamiriri wenyika
vati zviri kuitwa nemakurukota ehurumende zvekuswera kutevera amai mugabe hazvina maturo sezvo amai ava vasiri muhurumende vaimbotungamira vadzidzi vezvikoro zvikoro zvepamusoro va Pride Mukono vatiwo zvirikuitwa nemakurukota ehurumende kushora vana veZimbabwe. Vati musangano wanga uchiitwa namai Mugabe hausi wehurumende uye makurukota ehurumende haasungirwi kunge aripo.
Izvozvo ndizvo zvinonyanya kutotyisa nekuti tikatarisa musangano wacho unenge usiri musangano weZANU-PF. Vanga vaenda kunoona amai Grace Mugabe vachiita zvavanenge vachiita kurushika kwavanga vari. Zvireva kuti Grace Mugabe wazova iye wakosha kudarika nyika. Zvazvinotiratidza zvinhu zvokuti muZANU-PF hondo yekuti vange vachitora masimba mushure maMugabe ndiani yatsuka ropa.
Zvichakadai, Zimbabwe Broadcasting Corporation nhasi haina kuisa paterevhizheni zvange zvichiitika muparamende sezvainoita chitatu chega chega uye haina kupa chikonzero, asi ZBC yange ichiburisa zvese zvange zvichiitika kumusangano waamai Mugabe kuRushinga. Hatina kunzwa kuZBC kuti sei yatadza kuburisa zvange zvichiitika kuparamende. VaMukono vati zvave kuitika zvinoratidza kuti amai Mugabe vave kuita madiro ajojina nemakambani ehurumende. Musi wechitatu chega chega ZBC inoburisa paterevhizheni zvinenge zvichiitika muparamende apo nhengo dzeparamende dzinenge dzichibvunza makurukota mibvunzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Imwe nhengo yeboka reInformation and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI, iro rakaita ongororo yemamiriro ekutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko munyika, inoti vatori venhau vanofanirwa kushandisa kuburitswa kwezvakabuda muongororo iyi semukano wekuti varambe vachikurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo ine chekuita nekutapwa kwenhau. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau paBulawayo Press Club nezuro manheru, imwe nhengo yeInformation and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI, Muzvare Jackie Chikakano vakati kuburitswa kweongororo yakaitwa neboka iri kunopa kuvatapi venhau nevamwe vane hanya nezvinoitika mukutapwa kwenhau mukana wekukurudzira hurumende kuti iite zvakakomekedzwa kunzi zviitwe, zvinosanganisira kuvandudza mabasa ekutapa nhau nekufambiswa kwemashoko. Muzvare Chikakano avo vanovevo gweta vachishanda nesangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe vakataura izvi vachipindura mibvunzo nekushushikana kwevamwe vevaive pamusangano uyu. Avo vakati vanotyira kuti hurumende inogona kungorasira kure ongororo iyi.
Kutya inoko kune vanhu kunotarisirwa nekuti pane zvakawanda zvakamboitika zvinogona kunge zviri mupfungwa dzevanhu, asi anengangode kutaura ndechekuti isu sevanhu veZimbabwe kana tichinge tiine magwara akadai anenge abuda kana kuti zvichiitiko zvakadai zvakakoshera nyika zvinenge zvaitika zvavakwatiri isu sevanhu vakagarisana kana kuti sevatori venhau kuti tichishandisawo simba ratina neruzivo rwatawana kubvunza hurumende yedu. Hapana chakaipa kubvunza hurumende yedu maererano neurongwa hwayo. Hatifaniri kutya nekuti kunyange kodzero dzidzo dzekuti tibvunze hurumende yedu kuti kubva pano makuenda kupi, ikodzero dzatagara tinazvo uye dzakasimbiswa mubumbiro remutemo.
Ongororo yemamiriro ezvemabasa ekutapa nhau iyi yakaitwa gore rapera mushure mekunge vaimbove gurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaJonathan Moyo vadoma vanhu makumi maviri nevasere kuti vaite ongororo iyi. Muzvare Chikakano vakakurudzira vatapi venhau kuti vaite zvose zvavanogona kuitira kuti zvakabuda muongororo iyi zvizivikanwe neveruzhinji. Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega, Ngululeko Svanda, anoti sekuona kwake chimwe chinhu chinogona kuvhiringidza matanho atorwa kusvika pari zvino ekuvandudza mitemo ine chekuita nekutapa nhau inyaya yekuti makurukota ehurumende anogara achichinjwa.
Tine shushikano yekuti tiri kuona kuchinjwa kuriitwa maminista ehurumende munyika yemuZimbabwe, ende shushikano yacho ndeyekuti zvabuda muripoti izvi zvichazokwanisa kunge zvichitariswa uye zvichigadziriswa here nehurumende nemaministers manyuwani aripo.
Asi mumwe mutori wenhau Brian Mangwende uyo aivepowo pamusangano wane zuro ariwo nhengo yeIMPI akati kuchinjwa kwemakurukota hapana chakunofanirwa kukanganisa sezvo gwaro reIMPI iri riri gwaro rehurumende. Izvo zvinoreva kuti gurukota ripi zvaro rinenge rasarudzwa panguva iyoyo rinokwanisa kushanda mukugadzirisa zvinoda kugadziriswa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano remisa Zimbabwe vatava nemoyo vanoti vari kufara zvikuru nekuti zvakabuda mugwaro reimbi zvinoenderana nezvinogara zvichirwirwa nesangano ravo zvekuti mitemo ine chekuita nekutapwa kwenhau kana kufambiswa kwemashoko ivandudzwe.
Gwaro rwakabuditswa negurukota rekufambiswa kwemashoko runotipa manyukunyuku nekuti runotaura zvinhu zvatagara tichitaura nezvazvo makore ose. Makore ose apfuura tairamba achitaura kuti zviga zvinoshandiswa pakufambiswa kwemashoko hazvisi zvemunguva yatiri, hazvisi zvemwaka watiri we21st century. Zvaishanda kare vanhu vachiri kunyora nhau nematepureta, zvaishanda kare vanhu vachiri kuridza ngoma kuti vashambadze, asi nguva yatava yakuda kuti tifunge sevanhu vari mumwaka wazvino. Zvatipawo isu vemisa Zimbabwe manyawu ekuti tirambe tichikurudzira hurumende kuti irambe ichienda mberi nekugona kwakadai kuti inobuditsa zvainenge yawana kubva muvanhu kuti zvii zvinoda kuitwa, vopazve zvavanokomekedzera kuti zviitwe kuburikidza nebumbiro rakabuda iri.
Nezuro sangano remisa Zimbabwe rakaita musangano nemunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vaGeorge Charamba mushure mekunge mapepanhau ehurumende aburitsa mashoko airatidza kusafara kwavaCharamba pamusoro pekuti zvakabuda mugwaro reimbi zvitaurwe nezvazvo kune veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Gurukota rinoona nezvezviwanikwa vaWalter Chidhakwa vanoti makambani anochera koromo akaita seyekuChina yeSinosteel ayo anonzi ndiwo ane koromo inosvika zvikamu makumi masere kubva muzana iri muZimbabwe vanofanira kupa vamwe vatsva nzvimbo dzekucherawo koromo. VaChidhakwa vataura mashoko aya nhasi pamusangano wepagore wemazuva maviri wezvezviwanikwa watanga kuMikkels Hotel muHarare. Vati vari kungoita zvimwe chetezvo zvavakaita kune vanochera platinum kuti vapewo vamwe nzvimbo dzekuchera chiwanikwa ichi. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze kuti tinzwe maonero avo.
Zvinoratidza kuti vanenge vachida kuya kuzodyara mari dzavo munyika muno vanenge vave kukadzika kuti ramangwana harizikanwi, nekuti zvino zvinongoshandurwa zvakangodai, munhu anongomuka ongoti zvinhu zvashanduka. Saka hazviiti zvakanaka. Saka zvinoda kuti vanhu vanenge vauya vadyara mari dzavo vaziwe vachitarisa nemberi mberi chaiko, vachiziva kuti mari dzavo dzavadyara dzakachengeteka, kana kuti minda yavanayo yavachada kuzotiwo vawandutse zvavanenge vachiita kana zviri zvicherwa zvinge zvakachengeteka.
Asi ndiana angafanire kunge achisungirwa kuti aite zvinhu zvakadai?
Zvikaitwa nebato rinenge rakazvimirira anonzi muchirungu maregulator zviri nane, nokuti rinenge riri basa ravo. Zvakare vanenge vachionekwa sevanhu vasi kuunza zvinhu zvavo zvavanoda pamberi. Asi zvikaitwa nebazi rehurumende zvinopa kushushikana kwekuti zvingangodaro zvichiitwa, nokuti pane vanenge vachitariswa nemumwe mutoo vachipuhwa ruremekedzo rusingapihwi vamwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vemu Afghanistan vanoti mapurisa anochengetedza muganhu wenyika iyi anosvika 22 pamwe nevarwisi veTaliban 35 vafa mukurwisana kunotyisa kwaitika kuchamhembe kwedunhu reHelmand. Zvinonzi vanhu vane chitsama vanochengetedza runyararo muAfghanistan vakuvarawo mukurwisana kwaitika mudunhu diki reNauzad.
Nyanzvi dzinotarisa chokwadi chinenge chataurwa nevezvematongerwo enyika muAmerica dzinoti mashoko akataurwa naamai Hillary Clinton nezuro manheru haawirirane nezvinotenderwa negwara rebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika iro vakatungamira kubva muna 2009 kusvika 2013. Amai Clinton vakati bazi iri raivabvumidza kushandisa tsambambozha yavo pachavo kutambira kana kutumira mashoko ane chekuita nebasa ravo. Asi Politico inoti gwara rebazi rakanyorwa pasi rinosungira mushandi wese kushandisa tsambambozha yehurumende mukuita basa rehurumende nguva dzose.
Nasi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tiri kutarisa upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvechidiki zviri kuenda kuchikoro nekusevenza muNew York muno muAmerica. Vaviri ava ndiva Steven Wunganai naTakudzwa Magaya. Tatanga nekubvunza vaunganai nezverwendo rwavo rwekuAmerica kuti vakauya riini.
Ndakauya September 2011.
Ko mukoma Takudzwa makauya uriini kuAmerica?
Ko ndakauya October 2014.
Todzoka kwamuri mukoma Steven. Mungati upenyu huri kufambira sei muno muAmerica muchitarisawo zvanga zvichiitika musati mabva kuZimbabwe?
Iye zvino tingati pane kamusiyano keupenyu tichitarisa nesituation yaive iri kuZimbabwe. Nekuti kunoko tinokwanisawo kuwana maopportunity wo anoenderanawo nezvaunazvo nemafinancial security mabasa and you have a platform yekudzokerawo kuchikoro kana uda kuenderera mberi nefundo.
Mukoma Takudzwa, munowirirana here nezviri kutaurwa namukoma Steven? Zviri nyore here kuti uye kuzonge uchigara muno muAmerica uchiwana mikana?
Vatotaura vakarerutsa nekuti izvezvi uchitarisa kunomu hatidi kunyepa mikana yakawanda zvekuti utasa life yandairarama uri kuZimbabwe nelife yakuno kunotona kuti zvinhu tu zvakatosiyana ofichi kuZimbabwe zvinhu zvakatooma.
Todzoka kwamuri mukoma Steven, asi pane zvimwe here zvemhingampinyi zvamungati muri kusangana nazvo?
Zvemhingampinyi hongu zvakati wandei tisiri vanhu vemuno nhau yemapepa. Tinotendawo kuti edu akabuda asi vazhinji vatasangana navo mukufamba umu vakangobvawo kuZimbabwe imomomo vanonetsika nenyaya yemapepa kuti vakwanise kuenderawo kubasa, kuenda kuzvikoro, zvese zvinenge zvichida mapepa kuti unge wakaune mapepa akati saranikeiwo mukufambirana kwezvirongwa zvako.
Todzoka kwamuri mukoma Takudzwa, hamumbosanganawo here nematambudziko evamwe vari kuZimbabwe vari kuti chidzokai kwamurugara uko kure?
Nhau dzatinotosangana nadzo like inini vese vandinenge ndichitaura kuti ndinototaura ndichifeka kuti handa kutokwira ndege ndokudzoka next month, vese vari kuchema kuti haikona kudzoka, wagara ikoko.
Todzoka kwamuri mukoma Steven, vamwe vanenge vachimboverenga nhau vachiona kuti kunombopfurwa pfurwa vanhu kuAmerica uko, zvakamira sei muNew York?
Kune nzvimbo dzimwewo nzvimbo chipatapata, asi kwatiri hedu isusu aiwa kuri nani kunogarika zvako, asi ichokwadi nhau dzekupfuura nai dzine dzekunetsana aiwa dziriko zvesho.
Tichidzokawo kwamuri mukoma Takudzwa, munoona here vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakabatana, munombosanganawo here sezvizvarwa zveZimbabwe muchitaurawo nhau kana kungogocha gochawo? So
I think it's vanhu vekuZimbabwe takabatana, but it's only kuti tiri vashoma like muNew York, because like muNew York I only know like 2-3 people, but kuti tibatane nenhau yemabasa munenge tichizongosangana munhu ari pabasawo mungotaurawo 1-30 minutes makutoparadzana.
Mubvunzo wekupedzisira mukoma Steven, pane zvirongwa zvamunomboitawo here zvekubatsira vamwe vakasara kumusha uku kana kuti makabva mangoitawo vana muJubek?
Aiwi kana mukoma Zulu, tine organization yatakavamba inonzi Global Youth Foundation Zimbabwe. So tine ma project atiri kurana kumusha e youth empowerment, women empowerment and child and education projects. Saka tiri kudoneta ma educational materials kuzvikoro zvakasaririra especially zvekumusha. Masondo maviri apfuura aya takaenda kubumhudzo Old People's Home kuchitowisa tikanosiyirawo vanagogo navana sekuru chikafu kuti vabatsirikanewo. And muzvivhiki zviri kuteera izvi takananga kumhondoro kune girl child empowerment project yatiri kuita yekuti vasikana vanodzidziswawo about their sanitary health.
Avo vanga vari vaSteven Vunganai manzwa zvakare kubva kuna vatakudzwa Magaya. Vaviri ava vanga vari parunare muNew York.
Nhengo sere dzesangano revanotengesera migwagwa iHarare dzesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation idzo dzakasungwa nemusi wemuvhuro dzenyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekumiswa pamberi pedare raMagistrate nhasi. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai.
Munotondera kuti musi wemande vapurisa vemunisipariti yeHarare vakauya vachitora zvinhu zvemavhenda nechisimba. Gurupu irori revanhu ivavo vanga varipowo ndevamwe vakatorerwa zvinhu zvavo. Saka pavaitisaya kuda kuprotekta zvinhu zvavo pane manyepo aakufamba ekunzi vakarova mamunicipal police officers, asi izvi hachisiriwo chokwadi. Saka mose vari kukumirwa ndiri kunzi vanhu vakakuvadza mupurisa wakanzuro.
Tinonzwa kuti vakashungurudzwawo vari muusungwa, ichokwadi here ichi?
Ichokwadi ichocho, vakashungurudzwa tatovaona vamwe vacho pano manonzi Innocent anototaridza kuti akava nokushungurudzwa kukuru ari muusungwa imomo. Inyaya dzatangopirawo kuna lawyer wedu.
Imiwo manga muine nyaya yanga ichitarisirwa kupinda mudare seutungamiri hwesangano renyu, makwanisa here kunge muchimiswa pamberi pedare?
Tamira padare nhasi sezvizwa kwamuri kuita kuti trial yenyaya yedu yataipomirwa kunzi takaita mhirizhonga iri kuendera mberi. Saka tanga tiri padare nhasi, but nyaya iyi yapostponwa futi musi wa20 mwedzi uno. Saka tichadzokera futi kudare. Pane ma14 pakesi yedu, asi kubva payakatanga nonge yava nemwedzi mitatu pakangokwanisa kungowana 1 week nechete arongotaura panyaya. Saka zviri kutaridza kuti state haina zvayo nyaya, nokuti varingoramba vachingopostpona postpona nyaya iyoyo.
Pane mashoko ari kubudawo mumapepanhaumo ekunzi muguta reHarare munenge mawanzwa vanochengetedza runyararo kana kuti security, hanzi zviri kuitwa zvichitevera kurwisana kwakaita vanotengesera migwagwa nemapurisa. Ichokwadi here?
Tichafamba nhasi muguta tichidawo kusavheise viseti. Ndizvozvo zvatiri kuona paground. Tiringoona marori akazara mapurisa, marori akangozara masoja, chero nemamwe mapurisa emunicipality yeHarare. Tiri kushaya kuti ko zviri kurevei, asi tsananguro yedu isu ndeyekuti tinoona sokuti inyaya yakonzereswa nemhirizhonga iyoyi yakakonzereswa nemapurisa emunicipality yemuHarare. Saka ichokwadi, tiri kuvaona vachifamba marori yavo mutaoni. Hatisi kuziva zvekuti chinangwa chavo chaicho chaicho pari zvinondechi.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Mangwana, nyika dzepasi rino dzichange dzichicherechedza zuva remadzimai ari kumaruva.
Isu veStudio 7 tinoda kunzwa kubva kunemi vari kumaruva, kunyanya madzimai.
Tiudzei kwamuri, taurai nesu nezveupenyu hwenyu.
Mune WhatsApp here, titumirei mazwi ane mashoko enyu ekuti tikwanise kutepfenyura paredhiyo.
Munogonawo kutitumira nhamba dzenyu tokufonerai.
Nhamba yedu yeWhatsApp inoti 001-202-465-0318. Nhamba yedu zvakare 001-202-465-0318.
Studio 7,
nepfenyuro yenyu inotema isina divi rarinorerekera.
Ndiri mudzimai wechidiki ane makore 22 ndiri muprojektiwo yekurima foni. Ndinogarawo kunyamajura rekwamutare vhileji 6. Ndakatangawo dhisiye kurima foja Malasia ndembeta zvokuri mama domasi nezvimwe zvakadaro daro. Saka pandakaona kuti regai ndembeta zvefodya ndiona kuti zvinondichisawo pati sezvo upenyu huri kungodaro daro munyika medu. Saka ndiri mudzimai chidiki ndoda kuedzawo kubatsirana nemurume wangu riri tsamburi kuitira kuti zvinhu pamwe zvingatirerukei mabasa acho haari kune. Saka takatoona kuti kurima
aiwa, tinotenda vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika muZANU-PF pamwe nemisangano iri kuitwa naMai Grace Mugabe.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusai mina Chris Gande naMavelas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.